Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wemugovera, chikunguru 29, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Muzvara mangwana ndopatikuita provincial rally yedu yekumatidelelend north uko tinenge tichisangana nevekumatinoth navamunangagwa kuti vapembere vafarire maproject aiitwa mukati meprovinci yematinoth edevolution
gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi bato rezano pf richiita musangano kungai mangwana
Aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera
Batore triple C richange riri kunandare yerudhaka kumarondera Sangano revaongorori vesarudzo European Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kumatunhu akasiyana-siyana. Bato rezano PF rakananga kungai kumatevelelend north uko riri kutarisirwa kuti mutungamiri webato iri vamunangagwa vachange variko vachitaura nevatsigiri vavo. Bato retriple C rinoti rinotungamirirwa navaNelson Chamisa richange ririwo kunhandare yerudhaka kumarondera. Tatanga nekunzwa urongwa wezano PF kune vakafanobata chigaro chemukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vafarai muroiwa marapira.
Isusu sezano PF takarongeka takagadzirira takatomonokerwa nemusi wa 23 August kuti usvike kuunganidza kwatiri kuita masapota edu nevanotitsigira tava kutotendera nekuti isu sezano PF tirikutoma kuti zviri pachena kuti vamunangagwa nekuda kwemabasa avaita pakusimudzira ikonomi kungava kumanufacturing mining kana agriculture zviri kuratidza kuti vatora Zimbabwe kuisimudza pane chimwe chinhano chokunaka zvekuti isu tikuita marani ekupembera tichiziva kuti musi wa 23 August mhomho zhinji yezimbabwe inenge ichivhotera vamunangagwa
tiri kunzwa kuti musi wesvondo ibatai kumatevelelend uku chakamirawo sei chirongwa ichocho
muzuva ramangwana ndopatiri kuita provincial rally yedu yekumatevelelend north uko tinenge tichisanganisa vanhu vekumatinoth navamunangagwa kuti vapembere vafarire maproject aiitwa mukati meprovinci yematinoth edevolution ari kuratidza kuti vapresident vamunangagwa havana nzvimbo imwe chete yavari kuvaka vari kuti each and every place kana tingati nzvimbo yega yega iri kufanirwa kuti iwanike ine chairi kugadzirirwa nehurumende inovakwa iyo nebato rezano PF
mamuri kufambawo munyaya dzemhirizhonga dzakamira sei
mhirizhonga mukati mekuraramisana nekurarama vanhu vachisangana hamusaiko kukonana nevamwe vasati vakuziva nzira dzekuti mukukonana tinofanirwa kuwirirana uye munhu nomunhu unokufanisa kuti aite chaanoda ndosaka nemuchiona kuti panoita nyaya yekuti kuvaitawo triple C akuwadza wezano PF paitawo wezano PF akuwadza wetriple C asi shoko rakataurwa navamunangagwa nderekuti ivo mutungamiri wezimbabwe yose ivo vari kukurudzira kuti ngapave nerunyararo saka tinokurudzira vana veruzimbabwe kuti ngatirambei tine runyararo nekuti pano maelection takamatarisa tichimira pachokwadi hakuna mhirizhonga
Vaka afano bata chigaro che mkuru weze kufambiswa kwe mashoko. Mupatore Zanu PF vafarai Muroiwa Marapira vangeevare Parunare Kuharare. Tanzwao kune mkuru weze kurongwa kwe misangano kubatore Triple C va Amos Chibaya.
Ndizori kumaro ndera kwa tukuronga Star Rally chavungana Muriose ima shumili East Tukito mangwana kurudaka stadium
Marizo ili kutikudi mazuanu tatarisa na nesarujo kuriseyi kumaro ndera kwa muru kuronga kuita msangano
Aiwa kumaro ndera kwa tiri mnuwese harukungo tumukuma nanga apinde mnikamwe neshanduko inounza budiriro mnikamwe neshanduko inounza mfaro sakatiri muno maro ndera maturu gazirira kutu awajase nga wa president unike Zimbabwe utanga msoa 24 August babacha misha razo taura nilana emash east nilana emarondera kutinde zvipi zvakarongera muri Zimbabwe kutanga msoa 24 August apo panova president wenyika
mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here
mapurisa vakati pamvumo yotinge tichita musangano wedu kurudaka stadium mangwana muno umarondera Saka hai mvumo kumapurisa kaiwana. Chaningango ita panguwa ino mkoma Ivan. Ndeche kuti muriese yemash east. Ngawawi yeweste watarua yelo. Wazusangana na avo wachanga wa president unike Zimbabwe. Babacha misa kutanga mswa 24 August.
Tinombo nzwa kuti kunombo itikao miri shonga muruku kambeni wanavanumu. Mazuano zakadi iwo kwa muruku famba uko.
Mnongo zivari kana deongiri chingereza kufaa ukazika patuze na roro kuna ukawa ukafa. Ano zima last kicks of a dying horse. Zanu haiko lukungo siya chigaro. Vantombo tatari kwa itatarika. Zwe miri shonga ndo zoka zwanungo ita asi vanu kumisha. Nukuta ku bulmangu. Bulmangu approach. Vanungo te ayo wakana arima tende zanu tunopeka. Kana zini ya deslo kane zanu tunungo ita. Azikana paa kuzono vota. Tuno vota wacha misa. Zwecho kwa adi wanaru fundi Asi tukurudzira vatsigiredu wose nyika yose kuti aiwa musandiso vane zanu kubvakati pfeka matenda avo mungopfeka asi musoro kuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musoro 23 August
avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemisangano mubato Triple C vaAmos Chibaya vange vari parunare kumarondera nestudio 7
The Voice of America.
Sangano rewaongorori vesarudzo re European Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Mutori wedu wenau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nhasi muHarare, mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi, amai Beat Martin Ruzowish, vati ongorori nyaya dziri mumatare dzakakosha kugaro ravo ravachabudisa mushure mesarudzo dzeZimbabwe.
And we are following all aspects of that process.
Tokuteverera zvese zvesarudzo kusanganisira nyaya dziri mumatare. Tanga tiri kutoenda kumatare kwanga kuchinzwika nyaya idzi, tichinyatsoongorora zviri kuitika kumatare. Tichiteverera kusvikira nyaya idzi dzapera kumatare. Tichanyatsotarisa nyaya idzi nemitongo ichapiwa nekuti yakakosha paongororo yedu yesarudzo.
Vawedzerwo vachiti Zimbabwe inofanirwa kuzadzikisa zvisungo zvejekerere zvayakapikira mukuita sarudzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaIgnatius Sadziwa vachitungamirira sangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vati zvakakosha kuti vaongorore nyaya dziri kumatare sezvo dzichiratidza kuti sarudzo dzeZimbabwe dzafambiswa sei.
Ndofunga nyaya yanyanya kukonzeresa kuti tisvike pachidanho ichi inyaya yenyaya dziri kumatare. Edzimoswa nyaya dzesarudzo makaona imi mazuva mashoma pera enyaya dzemaMP eTBC gumi nevaviri vaya vakazonzi havachakwanisi kumira munyaya dzesarudzo zvakarewo kune nyaya dzakawanda wanda dzazara kumakotsi kweduko maererano nemakandidhetsi amwe ari kupinda ari maviri maviri saka iyo inyaya inonyanya kushungurudza inyaya isingazoiti zvakanaka kuti sarudzo dzinge dzichiitika nekuti kara mazuva mashoma na kuti tipagadzirwe ma ballot papers saka inyaya inotomisa mabasa ezeki kuti asafambe zvakanaka
vasadziwa vatiwo kunyange hazvo European Union iri munyika dambo dzikondere kuti magwara vanobudisa mumashure mesarudzo mazuana shano nyanyo batira nyika.
Ma reporta no budi skwane mwa observe missions zaya. Anya nyiko zo vane zano chinja shaka nyanya. Nekuti tani nguva zhinji isusu tichingoona panopera sarudzo pachizobudiswa zviga zvinganzi zvinofanira kunge zvichiitika asi hazviitiki kana muchiri kurangarira European Union ine zviga zvayakabudisa zvakawanda kwazvo pasarudzo za 2018 zvichinzi zvinofanira kunge zvichitevedzwa asi zvizhinji zvacho ratingatoti 80% kana tichiongorora hazvina kunge zvichizadza
ongorori vesarudzo veEU vanoongorora kwenguva yakareba vakatotanga kuongorora sarudzo vachiti chinangwa chavo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mava ine vaongorori zana nemakumi mashanu. Nyika makumi maviri nenomwe dziri muEU dziri kushandawo neCanada, Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe. Muna 2002, Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo veEU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vasvidza Zimbabwe. Izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara. Zimbabwe yakakoka nyika makumi matanhatu neina uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa 23 nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu. Tochimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuyambira mauto nevanopfurikidza mwero vakapidigura hurumende yekuNiger kuti rubatsiro runosipiwa nyika iyi neAmerica ruchamiswa kana vakasaburitsa vaive mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoumi muusungwa nekuvadzorera pachinzvimbo chavo semutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro kumusangano nevatori venhau vari kuAustralia kwavari kushanya. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
Chinganidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukurona amai Patience Chimombe vanova ivo nekambani inogadzira maearing, manecklace nezvimwewo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana muno muAmerica. Kambani iyi inonzi House of Stone.
House of Stone Creations tinogadzira magis are African inspired. Since coming here ndaitsvaga magist ekupa shamwari ekupa hama mabirthday gifts nechichi asi handina kuona zvinhu zvinoaita identify nekwandinobva saka I started making on my own gifts. Ndinofarira maearing, so I started making my earring. Emukadzi, I designed this myself. Mukadzi akasunga dhuku.
Makafunga sei kuti mutange business iri semudzimai imomo muAmerica?
Zvaisina kuoma here? Zvinga zvakaoma asi kuti
ndagara ndiri munhu anofara ndinoti ndinofarira kubika ndinofarira kugadzira tunhu saka ndinogadzira tunhu pakawanda kusvika ndaona kuti vanhu zvinhu zvandiri kugadzira izvi vanozvifarira dzimwe nguva ndaipa murume wangu kuti aende nazvo kubasa kana kunopasha mwari uye ndine shamwari yangu late pamabirthday kana kuti pamapati ndomugadzira zvinhu akati kuwadii watengesa zvinhu zvako izvi because zvinhu zvako zvakanaka ndomatangira ndakaita kati regai ndigadzire ndopandakatanga kudizaina zvakati wandei wandei
ari zvino tinoona kuti mune zvimwe zvinenge zviine mutupo kunozvifambisa sei
chimwe chendakaona sesu maafricans tinoidentifya stereki nemitupo yedu kunyanya varume isu nesu yedu vakadzi asi varume kunyanya saka ndakaona chiri chinhu chakanaka uye chiri chinhu chinofadza kuti uri munyika yevatorwa yatiri iyi kuti ukaona chinhu chinoti iwe chinotaura zita rako chinotaura mutupo wako you identify and you feel closer to home saka zvakatanga pandakagadzirira murume wangu murume wangu anoiranisha saka inge ari bebe rake ndobva ndati ndinomuitirei something chiri different pane kuenda ndonotenga keke kana unotenga doro isapi chaanokwanisa kukanganwa saka ndakamugadzira wallet ndobva ndanyatsodetemba nemutupo ndikanyora zita rake nemutupo wake ndikati maita mhizha maita shava ndichienda ndichienda ndomatangira ndakaita kugadzira inoita pamametiro zvakasiyana tinogona kuita papuranga tinogona kuita pamawaleti tinogona kuita paledza zvakangosiyana siyana saka munhu anongondipa mutupo wake nemadetembero aanoda kuti adetembwe toisa ipapa patoto personalize as a gift kana kuti yake iye pachake zvaanenge achida kuita
vakatambira sei baba pamakavapa gift
vakafara zvekuti nhasi uno wangu ari kutaurira mumwe munhu angauya kuzotenga akati iye anzi uku ndokunonzi kufisha because ndoti ndikavhura waleti yangu kudai wanike waleti yakanyorwa zita rangu yakabetembwa mutupo anzi ndobva ndatokana yanga iri $5 ndakutopa iri 100 kana 200 anzi uku ndokunonzi kufisha kwawandiitira uku saka vakaifarira zvekuti ende nasongo ari kutotaurira vamwe kuti ukadaro kumurume wako unenge wamugonyera
tiri kuona zvakare mune zvikwanisiro izvi zvoku zvinoshandiswa pamabhaibheri zvinofamba
aya makavha ekuisa pamabhaibheri saka chandakafunga ndakafunga kuti futi pamabirthday vanhu vanoda zvinhu zvinoidentifya navo futi handiiti yekuprinta ndinoita yekuengrave so zvandinoita ndinotora bible vhesi yako kana zita rako tonyora zita rako saka iyi yatinayo yakanyorwa kunzi ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naKristu anondisimbisa ivhesi iri muna vaFiripi 4:13 saka zvinhu zvakadaro anenge ari mapresents for your fellow African colleagues whether ndiwe kuNigeria wekuZimbabwe wekupi tinogona kungonyora nechirudzi chavo ichocho kana nechishona kachindeveni or whatever even a drawing or even a picture yaunoda iweyo yaunofarira we can also do that
tinoona zvakare kuti muri kuita zvekubika chimukuyu
ehe chimukuyu kubva zvandakabva kumusha ndaiita chekusuwa chimukuyu nebrufos
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu chamunogaropiwa svondo rega rega naJonga kandemiri westudio 7 nhasi muchachipiwa neni tiine hurukuro namuzve Marian Muchatikwa avo vanoti vanorarama nebasa rekutengesa bonde vari kuHarare ngatinzwei vachitsanangura
ngemuchati kutaura nezvacho ichi ini ndiri kupinda pakuti ini ndomararamiro angu ndinorarama nekutengesa bonde
ini basa iri rekutengesa bonde makaritanga riini
basa rekutengesa bonde ndakatanga muna 2000
saka veukama vakatambiranawo nazvo sei pamakazvitanga
veukama vakamboita sekakundiramba nekundirasa nekuti vakaona kunge basa randakuita rinoshoresa mhuri asi inini ndakaramba ndakangomira semunhu kana vaindiramba panguva yacho iyoyo asi vakazoguma vakundida.
Kuti tariseiwo kuti imi chakakusundai kuti muti ini ndobasa randakuita iri chii?
Inyaya yekufirwa nemurume nekuzoshayawo hama ingagone kukubatsira. Zvakare ndakanga ndine vana vaida kuenda kuchikoro, vaida kudya, iniwo pachezvangu ndaida kugeza, ndaida kudya, ndaida kurarama.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Tinonzwa zvakawanda wanda.
Matambudziko edu mukutengesa bonde mamwe chete ndizvo zvimwe chete zvekuti unogona kuti dzimwe nguva wakamira pamushikashika uri kutsvagawo mari pane munhu anokutora kuenda newe wozorara newe obva kuti handisi kukubhadhara wakazvioda kupi. Chechipiri vemutemo chaivo chaivo vanofanira kunge vachitidzivirira, akakuwana uri ipapo anoti wasungu oenda newe ota kuti ndikurege ndipe bonde. Zvakawanda zvatinosangana nazvo mukubatwa chibharo hatichatotauri because handigone kutonomhangaro ndabatwa chibharo inge nchinzi wazombobatwa wakapfeka sei nekuti nguva zhinji manheru tinenge takapfeka kunge kakushama.
Ko pamutemo apa pamire sei? Tinonzwa vamwe vachiti hazvitenderwi, vamwe vachiti zvinosungisa, zvakamira sei?
Iko zvinotazoita ukama nemapurisa. Kareko taisungwa taiendeswa tichinzi loitering tichinzi chichi, asi iko zvino takazogadzira ukama watakagadzira nemapurisa vaakukwanisawo kutiwo ndikasvika ndichigona kuti ndabva uko ndandichimhanyiswa nemunhu kana ndabatwa chibharo nemunhu kana kuti ndadii. Aiwa iko zvino vanokwanisa kundivhurira doketi, asi kareko taitonzi bvai para pamahure chichichi, asi iko zvino nemaorganizations akugona kungoti miririrawo takwanisa kuvhura madoketi vanhu vakukwanisa kusungwa.
Saka iro bonde iri rinenge richimbodhura zvakadiko? Zvinotengeswa sei kwamunozvitengesa uko?
Bonde zvaro rine mapraivhesi ndochokwa. Iye zvinone kuti hatina, nyika yedu yakaoma, kuna ane mari. Tirikutiwo short time $5 ukawanawo naiti ye 15 unenge wapinda. $10 iwayo ndo manaiti nema 15 ukazowanawo mhene chaiwo unenge wazongotiwo imhene ndiye angatoburitsa 20 asi mapraisi edu ndiwayo short time 5 pamwe 5 yacho aibude $3 $2.
Saka varikowo here vanotoroorwa vari mubasa irori votonzi vaenda kushifti vanodzoka?
Zvekutoroorwa tichimirirawo varume vedu vachibva kubasa tichitopuhoma tichiverengawo sevamwe vakadzi vari mudzimba vatinotozvida, asi kuti hatitozivi kuti ndofunga takato inini ndinogara chimbotaura kuti ndofunga inini ndakatukwa because haumbomuwane munhu anoti ndauda kugara nemwe mumba. Vanhu vanenge vachingotiwo short time imari ungotiwo 5 motoita zve5 anenge atiwo 90 mari ndotiwo 10-15 tongoitawo zve15.
Nditarisewo kuti kunze uko kune zvirwere zvepabonde zvakawanda, imi muri kunzvengana nazvo sei mubasa iri?
Nyaya dzezvirwere zvepabonde hatingati tiri kunzvengana nazvo sematauriro amaita kuti muri kunzvengana nazvo sei. Kwete, hatisi kunzvengana nazvo. Bonde tinoda kuti riitwe rakadzivirira nekuti makondomu tinomawana isu kumaorganizations tinomapiwa mahara, asi unotobvarurirwa kondomu iroro.
Ndezvipi zvavanokubatsirai nazvo vemasangano aya?
Mubvunzo wenyu ndaufarira. Kune organization iriko inonzi Sesha. Sesha ikliniki ino zotibatsira kana tichinge tasangana nedambudziko rekubatwa chibharo, dambudziko rekunge ndakurwara neSTI, dambudziko rekuti ndatestwa ndaita positive. Ivavo ndimama, ichocho chimama chedu manje chinotibatsira zvekutoti izvezvi ndikatoti ndiri kurwara ndinongomuka ndakananga kuSesha. Aiwa vakatisena vanhu vavo. Aiwa zvinhu zvacho zveikoko zvakarongeka. Ukaenda kokuSesha uchichema vanotaura newe vokubatsira vokuudza kuti unofanira kubatsirika wakadai. Izvezvi uri kurwara rikati kurape, asi uchibva pano chibatsirika wakadai.
Kone chimanje manje chizvino zvino chaveko ichi, tinonzwa kuti kwanewo varume vanotsvagawo vamwe varume, madzimai anotsvagawo mamwe madzimai. Munombosanganawo navo here mubasa renyu iri?
Vechirume vanotengesera vamwe varume. Tiri kungoita kunzwa kuti variko, but havauye pamushikashika wedu watinomira isusu, havauye. Asi kune vakadziwo vanotouyawo vanodawo vamwe vakadzi, asi munongozvidziwo kuti isusuwo zvedu takangorerwawo kuti vanhu izvozvo hatingateereri kutora kuti ibva pano.
Aiwa tataura nyaya dzakawanda vanzvadzo tichi.
Kune vari kuda kutobuda mudzimba kana kuti vari kuda kungotanga kupinda musex work, chinorema chimuti ichi, chinorema. Musatiyemure zvenyu. Matambudziko atinosangana nawo handitode kutarisira kuti mwana wangu agosanganawo nawo.
Aiwa vateereri mange makateerera kuna Muzare Marian Muchatikwa, avo vanorarama nebasa rekutengesa bonde vange vari parunare nestudio 7 vari kuHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo Jonga Kandemiri achakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Kwata ichi nasi charo wa 4852 ne Fiji Cape Town Convention Center.
Di Michael Kariati angave kutipa nau zirikuitika munezve mitambo. Musoro wenau pamitambo iyu chiti chikwata chenabu ye madzimai cheZimbabwe chave pedyo nekubuda mumakundano e2023 Netball World Cup zvichitevera kurowa zvekare kwachaitwa nhasi. Tidzokere kuna Michael Kariati atipe nyaya yacho zvizere.
Chekwata ichi nhasi charo wa 4852 ne Fiji Cape Town Convention Center. Zuva rimwe chete chichangobva kurowa 86-37 ne Australia. Zimbabwe ndio yega isina kana point mugungano iri, zvichitevera kurohwa kwaitwa Tonga 85-38 ne Australia mune mumwe mutambo weGroup A. Australia yave nemapoints mana, Tonga neFiji dzine mapoints maviri, Zimbabwe iri pasi pasi isina kana point. Zimbabwe inofarira kurova Tonga mangwana, yovimba kuti Fiji inorohwa neAustralia kuti ma James arambe aine mukana wekuendera mberi nemakundano akakosha aya. Mutsigiri wechikwata ichi vaSpencer Mutsago vanoti pamira Zimbabwe apa pari zvino pakaoma.
Panenge patichati kuma James wedu ava nekuti izvozvi ise must win game rari kutamba neTonga rokupedzisira. Nasi tarohwa neFiji. Izo zvinoitira kuti isusu kuti hatina mapoints. Saka pa number 3 tokona kutadza kuti kukwana. Saka zvo tofanira kuti tohwina nei neTonga tonamata kuti Fiji icharwa nei neAustralia.
Mune mumwe mutambo watambwa mangwanani anhasi zvekare, Jamaica yarwa Wales 75-40. Mune mamwe makundano eWorld Cup ari kuitwa enhabvu yevanhukadzi, Sweden yazvambura Italy 5-0, France yakundawo Brazil 2-1. Chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana mangwanani apo iri kusangana neSouth Korea. Musi uyo Germany iri kusangana neColombia. Muteveri wemutambo uyu vakudzaibere vanoti kunyange zvikaita sei mukombe World Cup uyu uri kuenda kuAmerica kana kuGermany. Totarisa makundano eCasolaga Premier Soccer League. FC Platinum iyo ine mukombe weCasolaga Premier Soccer League nhasi yarwa pamusha payo muMandava Stadium 2-1 neSesam iyo iri kurwira kuramba iri Premiership. Chicken Inn 2, Wange 1. Manika Diamonds 3, Blue Chips 1. ZPC Kariba 1, Cranbourne Bullets 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Totenda Michael. Totarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano nevatsigiri vavo rekutsvaga vachavavhotera musarudzo mumatunhu akasiyana-siyana. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedo nekubuda mumakundano aya e2023 Netball World Cup zvichitevera kurohwa kwayaitwa zvakare nhasi. Tabve tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Azeninga liri muWashington DC ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah achikupai nau nerurimi rweIsiNdebele.
Sokuyisikhathi